hatine musangano wekugadzira izvozvo, Ministry of Health tichisangana National University of Science and Technology tade kuti havaendise vanhu vanoita DNA vokunasi yakambotibatsira pakamboita ine njodzi kuwefukiseni kuvanhu vatsva beyond recognition. Last time pazvakava zvaitika kumvuma it took us more than 3 months kuti identify mapoti. But nenyaya yeDNA yaakugona kuitiwa nenasti kuda nedzimwe university kune imwe institution iri munomutown futi muHarare. Tinofunga kuti kana ivavo vakamobilizewa vakainda kana mitumbi yavanikwa DNA inoita nekukurumidza.
Ko vamwewo vana veZimbabwe vangadai vakateerera tiri kunyanyotarisawo nevamwe vari kunze kunoku, zvii zvamukati zvinodiwa kuti vabatsire vamwe vakawirwa nedambudziko? Zvii zvinganzi zvamukati muri kuda nechimbi chimbi?
Tinofungidzira kuti vanoda kubatsira zvikuru sei vedu vari mudiaspora, tinofunga kuti kana vakatumira mari ukafonera kuofisi kwangu 263-242-793-808 ivavo munopiwa nhamba yekuministry of finance. Ndokatakati haiwa mari yese president vakati toda kuti kana zvinhu zvaitika njezvise izvozvi mari yese ive accounted for nekuministry of finance. Ndo vanozoti inoda kushandisiwa nokuministry kwangu, inoda kushandisiwa nokuhealth, kusocial welfare, kuitira accountability the state. Vanoda kutumira kana dziri magoods vanotumira kuministry kwangu ikoku. Tine holding house yataisa kumanyame kuitira kuti Manyame air base, kuitira kuti kana zvine zvauya nendege zvongouya zvichichengetwa ikoko. Kana zvobva ipapo zvinoenda kwamutare. Tinoitira kuti kana muchiuyisa zvinhu zvinobva kunze zvichiuya cyclone zvinenge zvichida kukliwa kucustoms, ndeikoko ndio kwataseta masystems okuti akliwe. Kana zvichiuya nekumaborders, toti kuda vari kusouth africa kana vari Botswana vokunanozambia vadotumira vari kuoutside, tinozvikliya futi kumaborders zvouya muno muHarare tozozviindisa kuti zvine zvikodzera kuti zviinde.